Mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica panyaya yezuva rekupedza nzara pasi rose kana kuti World Hunger Day. United Nations inoti nzara zvinoreva nguva yekuti vanhu vanenge vachishaya zvekudya kwemazuva akawanda. Asi vanhu havayaure nenzara nenyaya yekuti nyika dzepasi rino dzinenge dzisina goho rakakwana mumatura. Kunyange hazvo paine chikafu chinokwandira vanhu vose, vanhu mamiriyoni mazana manomwe nemakumi mana nematanhatu kana kuti 746 million vanorara nenzara pazuva. Musi wa28 Chivabvu gore roga roga, nyika dzepasi rino dzinocherechedza zuva renzara kana kuti World Hunger Day. Pachiverengwa gore rino ave makore gumi zuva iri richicherechedzwa, uye zviri kuuyawo panguva iyo vanhu mamiriyoni mapfumbamwe vari kufa gore roga roga nekuda kwenzara. Asi kunyange zvakadaro, United Nations inoti uwandu hwevanhu vari kuziya nenzara huri kuramba huchiderera. Makore mana ekutanga kwemakore ekuma1900, vanhu vanosvika zvikamu gumi nezvishanu kubva muzana kana kuti 15% vainge vafa nenzara. Dambudziko riripo haro pakuti mumakore mashanu akatevera, vakawanda vakatangazve kuziya nenzara nekushaya zvekudya zvichikonzerwa nenyaya yehondo, kusanaya zvakanaka kana kunayisa kwemvura uye kusagadzikana munyaya dzezveupfumi munyika dzakasiyana-siyana. Kubva muna 2018 kusvika 2019, uwandu hwevanhu vari kuyaura nenzara hwakawedzera nevanhu mamiriyoni gumi. Kupararira zvakanyanya kwechirwere checovid-19 kwabva kwakandawo vakawanda mukanwa mamupere, sezvo vakarasikirwa nemabasa uye kusarimwa nekugadzirwa kwezvinhu zvekudya zvakawanda kuri kupa kuti mitengo yezvinhu idhure. COVID-19 yapawo kuti kushanyira kana kutaura nevari kunzvimbo dzine nzara kunetse. Asi hurumende yeAmerica, iyo inopa rubatsiro rwakawandisa kunyika dzepasi rino kudarika dzimwe nyika dzose kuburikidza nezvirongwa zvakaita sezveFeed the Future nezvimwe zvinoitwa neUS Agency for International Development nemapazi akaita serinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika reState Department nerekurima, inoti yakazvipira kuramba ichibatsira vari kuyaura nenzara pasi rino. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica panyaya yenzara pasi rino. Maaverengerwa neni wenyu Blessing Zulu weStudio 7 ndiri muWashington DC.